ndiani pane zamba. Hello everybody, welcome to Soul Sunday, brought to you by Send It To. I'm so excited to be here today, and I'm going to share my testimony through these songs. It goes like so.
Anorapa woseva norwatiwa ndiyeje suzo shamisa ndiye mambo we kudenga to fugama kwari utunizi ndiye yumwari ndiani anorapa woseva norwatiwa ndiyeje suzo shamisa ndiye anorapa vanorwara anovhura pakavharwa topfugama kwari mutunidzi ndiye mwari ndiani anochema razaro bude mukuo ndiye jesu oh my god zo shamisa ndiye mambo we kudega to muimbira nasi tinomurumbidza nasi mutunidzi ndiye mwari. I like this one, which says ndiani pakudenga anotonga nesimba ndiyeje suzo shamisa ndiye mambo we kudenga topfugama kwari ngarumbidzwe mutunidzi ndiye mari.
There's another one that I love which goes like so.
Atizive zita rino kunda iri ndi Jesu ano yenda newewo kwese uno uno yenda ndi Jesu ano batsira oneniwo mupenyu.
I know you know the song
wedu tinoda kuimbira Jesu ngati mupeiwo mbiri yose nokuti hati
hatiziwe zita rino kuna hiri.
The hymn goes like so. Hakuna zita sera Jesu kana no ku denga hakuna rimwe rakadaro zitaro mpo nesi.
Hallelujah, glory to the name of the Lord.